zvikunzwa kufara zvikurusa zvichitangana kuti makorokoto kune Banyana Banyana nekusimudza mukombe weAfcon wemadzimai. Ndichida kutendawo zvakaitwawo neSafa zvakare zvekupawo mari yakati wandei haisati yasvika zvaene pane inopiwa vakomana vekusouth Africa, but tinoona kuti mari yavakapawo vasikana veko aiwa ishoreke mari yakanaka zvikuru. Saka isuwo semasapota ebhora remuZimbabwe tangatingokurudzirawo ZIFA kuti ikwanisewo kudzidza mune zvakaitwa neSafa, vange vachikwanisawo kupawo vatambi vedu vechisikana venhabvu muno mari inoenderana nevakomana, nokuti bhora ndo rimwe chete haritinzi nokuti razotambwa nevakadzi, mitemo yebhora yarangofanana. Saka tinechida kungoti wose wefuti yevasikana nevakomana ienzaniswi zvinhu zvifambe zvakanaka. Tinoona zvikadaro bhora redu rechidzimai muno richaenda pane chimwe chidanho chepamusoro nekuti vanenge vachifara. Tinosiririsa kazhinji kunzwa kuti vasikana vazonotamba bhora kunze kwenyika vadzoka ZIFA yavanyima mari, havatorina kana nemari yekombe yekuti vadzokere kudzimba dzavo. Zvinhu zvinosiririsa izvizvi. Saka dai ZIFAwo yakwanisawo kuteedzerawo zvaitwa neSafa izvi zvinofadza zvikuru.
Pane zvamuri kuita here seboka rinomirira vatsigiri kuti muwanikwe muchitaurawo neZIFA kuti igadzirise matambudziko amuri kutaurayo?
Eya, tinombovanyorera, tinovanyorera, tinovafonera kuti vange vachitarisawo wese madzimai kunyanya, because mukatarisa bhora redu remuZimbabwe panonyanya kuita nyaya ndeipapa pabhora remadzimai aya. Munoona kuti ZIFA yedu inotsigira vakomana zvakanyanya kudarika vasikana, but tiri kutaura kuti let's empower the girl child. Saanotambawo bhora rakaenzana nerevakomana irovo, ngatimupewo mariwo yakati wandei kuti zvifambewo zvakanaka. Asi munongoziva kwedu kungotaura, hatinawo mameetings atinozoti tigarewo tichitaura neZIFA kuti dai maongororapo pakadaiswa.